Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 9 Chivabvu 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Stanbic Bank rinokurudzira vezvamabhizimisi muZimbabwe kuti vashandise chirongwa cheAfrican Continental Free Trade Area. Governor veReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Manguya vakaparura imwe mhando yemari inonzi Digital Gold Tokens. Mapurisa ekumasvingo anoti asunga vanhu vanoita 11 vachivapomera mhosva yekubudisa munyika zvisiri pamutemo chitsverwa chelithium. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7. Banga reStanbic Bank Banga reStanbic Bank rinokurudzira vezvamabhizimisi muZimbabwe kuti vashandise chirongwa cheAfrican Continental Free Trade Area, richiti rine zvizhinji zvinogona kubatsira mabhizimisi kuti asimukire. Stanbic Bank rinoti chirongwa cheAfrican Continental Free Trade Area chine mikana yakawanda inogona kushandiswa nevamabhizimisi kuti mabhizimisi avo akure uye kuti akwanise kukwikwidza nemabhizimisi ekune dzimwe nyika, pamwe nekuvhura mikana yekutengesa zvinhu zvavo kumisika yakawanda muAfrica nekunze. Nyanzvi mune zveupfumi Amai Chennai Mutambasere vanoti chirongwa ichi chakanaka zvikuru, asi Zimbabwe inofanirwa kutanga yagadzirisa zvinonetsa vamabhizimusi zvakaita sekuwanikwa kwemagetsi nguva dzose uye kuona kuti vemabhizimisi havamanikidzwi kurasa nguva yakawanda vari pabhodha vachiedza kubudisa kana kupinza zvinhu munyika.
Hurongwa hweAfrica Free Trade Agreement hunofanira kubatsira ruzhinji muZimbabwe nemuAfrica, kungava vari avo vari kutsvaga mabasa, avo kana kuti vari muinformal sector vane zvavanenge vachitenga vachitengesa, kana avo vane zvavanogadzira kumaindustry. Urongo uhu hunofanira kunge huchivabatsira pakuti mamarket awanda, vekutengesera vawanda. Uye kana uchida kuti unotsvaga zvekutenga uchitengesa, zvakare kwekutengera kwawanda. Asi chinogona kuita kuti vemabhizimisi vese vasabatsirika, kana ivo whether vari kuinformal sector kana kuformal sector, kuti vasanyanyowana kuti izvi zvavabatsira. In fact, zvinogona kutovashatira pakuti muZimbabwe zvinhu zvedu zvatinogadzira takatarisana tichikompea nedzimwe nyika zvinodhura.
Amai Mutambasere, chinokonzera kuti zvinhu zvagadzirwa muZimbabwe zvinyanye kudhura chii?
Zvinonyanyodhura nekuti patinenge tichitaura kana kuti maproduction chain, magadziro atinozviita, tinofanira kuti tichitoenda tinotenga mamwe maraw materials kune dzimwe nyika tichidzoka nawo muZimbabwe kuti tigadzire zvinhu izvi. Izvo zvinoita kuti production line yedu ive inodhura. Kana production line ichidhura, naizvozvo mutengo yatinoisa pazvinhu zvatirikutengesa unobva wadhurawo. Zvakare, muZimbabwe tinonyanyonetsekana nenyaya dzemagetsi. Naizvozvo unoona kuti vanhu vanenge vachifanira kunge vachitenga kana majenereta, vanenge vachishandisa diesel. Izvi zvakare zvinoita kuti maproduction chain yedu adhure. Zvino zvinhu zvemuZimbabwe zvakaramba zvichiva nemutengo wakanyanyisa kukwira takakompea nedzimwe nyika. Tinogona kutoona kuti kana vanhu vari muZimbabwe vachange vachitoendawo kunotenga kune dzimwe nyika, havachatengi muZimbabwe nekuti zvinhu zvemuZimbabwe zvinenge zvichitovadhurira. So izvo zvinoita kuti domestic market, market yedu yemuZimbabwe ikange yakwanisa kunotenga kune dzimwe nyika zvakachipa, zvichaita kuti vemabhizimusi wo vasanyanyosumukira. Zvakare vemabhizimusi emuZimbabwe vachange vachiva necompetition kubva kunyika dzakasiyana siyana, kubva kune vamwewo vanenge vachibva kune dzimwe nyika, zvekuti kunyika idzodzo kana vasina matambudziko atinawo isusu ekuti magetsi hakuna, mvura hakuna, transport inonetsa, marodhi zvinhu zvinonetsa, kana ukasvika pabhodha zvinhu zvinogona kutora kana 1 week kana 2 weeks usati wadarika. Izvo zvinoita kuti zvinhu zvemuZimbabwe zvitarisirwe pasi. Kana tichinge tasvika pakuti market yavhurika, kwava nefree trade agreement across Africa.
Imi munofungei pamusoro peurongwa uhu amai Mutambasere? Hunobatsira sei uye zvakadini?
Urongwa hweAfrica Free Trade Agreement urongwa hwakanaka, asi muZimbabwe dai vanotarisana nezveupfumi vaita zvinhu zvinoita kuti kuva nebusiness, whether uri informal sector kana kuti formal sector, zvireruke muZimbabwe. Kunyanya panyaya dzemari, kadai taenda kudollarization, taizivawo kuti kana tichifambawo tine madhola tinokwanisa kuti tinonotenga maraw materials edu, kana tichimatenga kwatinenge tamatenga tichidzoka nawo zvaitiitirawo nyore. Asi pakuti unotanga wambopiwa mari nezim dhola wozomhanyamhanya wakuedza kuti utsvage neexchange rate kuti uwane maus dollar kuti ugokwana marands kuti ugokwanisa kunotenga zvinhu either zvaunoda kutengesa kana kuti zvinhu zvekugadzira zvinhu zvauchatengesa. Zvakare tinenge tichivakumbira kuti vatarise panyaya dzedu dzemabhodha. Iko zvino kana uchinge waenda kuti unotenga zvinhu zvako udzoke udarike pabhodha, zviri kutora nguva yakarebesa. Izvo zvinoita kuti zvinhu zvedu zvinonoke, maproduction line yedu anonoke, uye zvinoita kuti zvinhu zvidhure, because paunenge wakamira pabhodha paipa imari iyoyo yaunenge uchishandisa. Chimwe chatinenge tichitarisira kuvanotarisa nezveupfumi zvakare ndezvekuti dai varerutsa vagadzirisa zvinhu zvakaita semagetsi munyika nemvura munyika, kuitira kuti avo vanogadzira zvinhu zvivarerukire kuti zvisanyanyisawo kudhura, nekuti vanenge magetsi anenge achiwanika, mvura ichiwanika. Zvakare even nenyaya yemaroads, nekuti kuti Zimbabwe izochimirawo pane dzimwe nyika zvakwava nefree trade agreement, tichikwanisawo kuti tive tichikwikwidzana nedzimwe nyika, tichiwanawo mari tichitengesa, nyika yedu ichisumukira, zvinhu izvo zvinofanira kuti zvitange zvagadziriswa.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi amai Chennai Mutambasere vari parunhare kuBritain neStudio 7. Zimbabwe yaparura chirongwa chekushandisa mari yepadandemutande inotsigirwa negoridhe. Hurumende inoti iri kuitira kuti ideridze kuvimba nedhora rekuAmerica kuri kuonekwa munyika, ichiti chirongwa ichi chine chinangwa chekuwedzera kukosha nekuchengetedza midziyo inowanikwa muupfumi. Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti izvi havavoni sezvichashanda sezvatakaona kutadza kwakaita mari yegoridhe, vachiti bhanga rinofanirwa kudzidzisa vanhu nekuvazivisa zvakakwana pamusoro pezvirongwa zvakaita seizvi.
Ichi chirongwa chemari inenge ichinzi ndeyegoridhe rinenge riri kumabhangi uko iwondo puwa kana chingava chitupa kana kuti pafoni pako zvinoita vana eco cash zviya zvatingatisi, imari inenge iri pamadande mutande asi yakamiririrwa negoridhe rinenge rakachengetwa kubhengi, wakachengeterwa kubhengi wepachako. Saka ndo mamiri arinoita gold iroro. Asi kana takanatsokutarisa isu kuti rokutanga goridhe iroro rainzi unobata mumavoko harina kumboonekwa kuti rakaenda nepi, harina kumboonekwa kuti rakavandudza ufumi hweZimbabwe papi pacho. Tisati tasvika pachirongwa chavari kuita ichi chinenge chava nemari chete, kana nyange tikatarisa madanirwo acho kuti chinohwisisiwa nani, hapana unombochihwisisa kana kuzomboonawo mari yacho. Kana yokutanga goridhe rokutanga risina kuonekwa novoruzhinji muZimbabwe, nokuti kana tichitaura pamusoro poufumi hwenyika ngatizive kuti tiri kutaura pamusoro poruzhinji hweZimbabwe, kwete vashoma vagara vanazvo mazvinowanza zvangoperera zvamagoridhe imomo. Zvekare vanonzwisisa mutauro wemari unotaurwa nana vamanguhla vasingarudziri ruzhinji rweZimbabwe rwavanenge vachitivo vari kushandira ruzhinji rweZimbabwe, asi kana vava kuzotaura zvirongwa zvavo havazotauri nomutauro unonzwisisikwa wemari noruzhinji rweZimbabwe zvacho. Saka ndopatinoona kuti zvirongwa zvakadai hazvina zvazvati zvambovandudza goridhe magold coins okutanga iwawo. Dai vamanguhla netimu yavo vatanga vatitaurira kuti akisvitsa papi magold coin iwayo sokuvimbisa kwavaiita ivo, tiri kungoona isu mari yeZimbabwe iri kungowedzera mazero, ichingowedzera mazero, ichingowedzera mazero. Saka aya magold coin aya avari kutaura ike zvino aya achazozvimisa here zvokudonha kuri kuita Zimbabwe dhora iroro? Achazomisa here kukwidzwa kuri kuitwa zvunhu muZimbabwe?
Vamanguhla vanoti chirongwa ichi chichabatsira vanhu kuti vasaramba vakangoti kwati kwati nedhora rekuAmerica.
Vanhu vanongobetserekana chete kana vachinzwisisa zvirongwa zvacho. Vanhu havangongotangi nokuzobetserekana ike zvino vasina kunge vakambobetserekanazve nezvirongwa zvapfuura. Atiti munopaona majipa icho chichirongwa chavo chamagold coin iwaya chingazoita mashura atisati taona isu takapromiswa, tapromiswa zvezvirongwa zvavo zvose zvidongodzi zvichabetsera voruzhinji zvichavandudza ufumi hweZimbabwe, asi hatisati tamboona chaipo chaipo panonzi zvazovandudza zvakadai. Mari yeZimbabwe ine simba here rokuti tingavimba nezvirongwa zvereserve bank? Zvirongwa zvereserve bank izvi hazvina kutanga nhasi.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeFry University vari parunhere kuOhio nestudio 7. Hatina kukwanisa kubata vaJohn Mangulya kuti tinzwe divi ravo. Mapurisa ekumasvingo anoti akasunga chikwata chevanoburitsa zvicherwa munyika zvisiri pamutemo. Vanhu vanosvika gumi nevanomwe vari kupomerwa mhosva iyi mushure mekuwanikwa vaine chicherwa chelithium chinorema matani zviuru zvitatu zvine mazana manomwe kana kuti 3,700 tons, inonzi yakatorwa kuBikita Minerals nedzimwe nzvimbo dzakatenderedza. Studio 7 yabata mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu kuti tunze maonero avo.
Nyika havagone kuipedza zvavo, asi vadzorera nyika kumashure zvakanyanya, nekuti zvicherwa zvavari kubuditsa izvozvo zvicherwa zviri padimandi, zviri kudiwa zvakanyanya kune dzimwe nyika. Zvicherwa zvekuti dai zvaitengeswa zvakajeka, nyika yedu yaiwana mari mabhiriyoni akawanda emari pagore. Mari iyi kupiwa kuti nyika igadzirise zvakaita seinfrastructure, maroads, utano, dzidzo nezvimwe zvakangodaro. Saka idambudziko guru nechikonzero chekuti zviri kuvari pamberi vacho vatungamiri. Kuona nyika yekuti maminista vanenge vari involved musmuggling nemumining macho, uko masikati anenge ari kunzi ndi minister, manheru ari kunzi ndi shareholder mining company, nyika iyoyo inenge yakaora. Hakuna inyika yekuti it's a banana republic. Munhu aifanira kusarudza kuti ari kuda kuita minister here kana kuti ari kuda kuita businessman.
Iyo lithium chicherwa chinokuvadza here chingada kutakurwa nemhando dzakakosha? Zvinoita sekunonzi pane kufukidzwa fukidzwa kana kuvigiridzwa vigiridzwa kuripo apa.
Lithium handi chicherwa chinokuvadza chekuti chingade kutakurwa nezvitakurwa zvakanyatsogadzirirwa kutakura zvinhu zvinokuvadza. Hakuna zvakadaro. Chikonzero chekuvandisa lithium kuti zviri kuitwa nemakoronyera kusada kuti vaonekwe nevemutemo, ndosaka vari kuedza kuichengetedza nenzira yepamusorosoro uye kuti vasaonekwe kuti vakatakurei. Zvinongoratidza chete kuti aya makoronyera sevanhu vaya vanopinza kana madrugs munyika, vanovaputira putira putira voita zvese zvavanoita kuti zvisaonekwe kuti chii chaakatakura.
Ko mutemo unenge uchitiwo kudini pari zvino nekufambiswa kutakurwa kana kutengeswa nekuburitswa kwelithium munyika yeZimbabwe?
Hakuna munhu ari kutenderwa kuti abuditse lithium. Ndofunga pane kambani imwe chete iko zvinezvi yakatenderwa nemutemo kuti inge ichikwanisa kubuditsa lithium, Zimbabwe Defense Industries. Vamwe vese vanenge vachizviita zvisiri pamutemo vanenge vari kutyora mutemo wenyika. Kunyangwe policy yakataurwa masvondo apera yaionesa zvekare kuti kutakura lithium kwacho kunotoda business. Kutengesa lithium yacho kuenda kubva kumugodhi uchienda kune vanoprocessa vanokrasha vacho kunoda business. Kuchera kwacho kune kuchida business. Saka vanhu vakadaro havafaniri kutombonetsa kusunga nekuti havana maresiness acho. Ndosaka vari kuita zvinhu zvavo zvichihwande hwande.
Vanonzi vari kupara mhaka idzi sei vasingakurumbidzi vasungwa kana kubatwa paine nguva tinonzwa kuti vanototora lithium yacho kure kure uko?
Inyaya dzekuti dai kusiri kuti panenge paine vanhu vavakazendamira navo vane masimba, nyaya yavo haifani kutombotora kana mwedzi. Vaifanira kutonge vatoonekwa vaine mhosva wobva wapiwa mutongo wakaomarara kwazvo. Asi dzimwe nguva unoona sekunge vanhu vanonyepera kuzungaira kunga vasiri kuziva kuti chii chiri kuitika, wozongonzwa kuti nyaya iyo yaraswa nekuti vanenge vari kugadzirisa mapepa kuti kana vanga vasina maresiness ivavo aonekwe kana kuti vatsvage nzira dzekuti vatsukunyuke vabude napo. Asi izvozvo ndozviri kuuraya nyika yeZimbabwe.
Avo vange vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunhare kwaMutare naEvans Zininga weStudio 7. Nyanzvi mune zveutano Dr. Henry Madzorera vanoti kupararira kwechirwere chemanyoka kana kuti cholera kunoda mari yakawanda kuti mvura inoshandiswa nevanhu icheneswe. Izvi zvinotevera mashoko akataurwa nebazi rezveutano ekuti vanhu vakabatwa nechirwere ichi vari kuwanda richiti rinotya kuti pangangoita dambudziko guru rekupararira kwechirwere ichi. Dr. Madzorera vanoti makanzura haasi kupiwa mari yakakwana kuti ione kuti mvura inosvika kuvanhu inenge yakachena.
Mhinduro yacho ndeyekuti mvura ine tsvina haifaniri kusvika kuvanhu. Mvura iri contaminated nesewage haifaniri kusvika kuvanhu, nokuti chirwere chinofamba musewage. Tinochiti oral fecal transmission, kureva kuti izvo chirwere chinobva mutsvina chichipinda mumuromo, bva mutsvina chichipinda mumuromo, ndokufamba kwekorera. Saka chinogona kufambiswa nemvura yatinonwa. Kana maoko akasviba ukamhorosa munhu ane korera, unogona kuiwana wewe ukangoisa ruoko rwako mumuromo. Ukanodya usina kugeza, unogona kuiwana. Ukadya chikafu chakatonhora chambokontaminatwa nekorera, unogona kutowana korera ipapo. Oral fecal transmission. So long utsanana hwedu husina kumira zvakanaka muZimbabwe, ticharamba tichiita korera. So long mvura yedu mumataundi especially muHarare mune dzimwe taundi dzakadero isingacheneswi zvakanaka, tisina network reticulation yakanaka yemvura, toramba tichiona korera. Even kumamisha korera inosvika nokuti vanhu vanochera mvura mumashallow wells. Mashallow wells iwayo anogona kunge ari contaminated netsvina, nokuti mvura yakanaya inokukura tsvina yese iri mumasango ichinodira mawells imomo yatova korera. Mumataundi tine mawells akawanda akacherwa. Mawells iwayo anogona kunge achifambidzana pasi nemamwe machannels emvura, kana isewage ari contaminated, zvoita kuti izvo korera ipinde mvura mumatsime evanhu yofambisa korera. Haiperi kusvikira hurumende yaita maserious nenyaya yekugadzirisa mvura.
Zvinofanirwa kuitwa apa ndezvipi, Dr. Madzorera?
Hurumende ngaigadzirise, ngaipe mari kumakanzuro. Basa remakanzuro rokugadzirisa, asi hurumende yakaita a concerted effort yokubvisa mari kumakanzuro, ichivatorera mari dzavaishandisa kugadzira marodhi nekugadzira masuweji nekugadzira mvura. Ngavadzosere mari idzodzo, maroad license emotokari nezvimwe zvakadero. So long pasina mari hapana kugadziriswa kwenyaya yekorera. Korera inogadziriswa nemari chete.
Hurumende ine mari yokurwisana nezvirwere zvakaita sekorera here?
Mari inayo asi haidi kuishandisa zvainofanira kushandiswa. Uori wawandisa muhurumende. So long zvakadero hapana chinogadzirika muZimbabwe.
Dr. Madzorera, mungapa mazano api kuhurumende pamusoro penyaya iyi?
Tangade kukurudzira hurumende yedu kuti iite ndechekuti ngaichene. Ngationei kuti izvo tagadzirisa hurumende yacho mari izere muZimbabwe yekuti tive nezvipatara zvakakwana newater and sanitation yakakwana nemama social services akakwana, asi mari iyo kana isingashandiswi zvakanaka kuchipiwa macontract matsotsi asina kumboenda kuchikoro, onzi ngaagadzire rodhi, ngaagadzire dhemu, toramba tiri shure.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano, Dr. Henry Madzorera vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuNewsday, meya veHarare vaJacob Mafume vanoshora makurukota ehurumende anozviti akadzidza asi asingagoni basa, vachiti makurukota awa vari kukonwa kuita basa ravo. VaMafume vanoti vanhu ava vauraya upfumi hwenyika uye vari kutadza kuti mitengo yezvinhu isakwira. VaMafume vakashora hurumende mukuedza kwayo kudzika mutemo wedzidzo inodikanwa kuti munhu akwanise kukukidza kuva kanzura. MuNewsZimbabwe.com, mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoshora kwavanoti kunzwanana pakati pemutungamiri weMDC vaDouglas Munzora nebato reZANU-PF, vachiti ZANU-PF haina kumbovimbika kubva kare. VaChamisa vataura izvi zvichitevera kuenda kumatare kwavaMunzora, vachida kuti gwaro rekuganhurwa kwematunhu rakanyorwa neZimbabwe Electoral Commission risashandiswa. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mabhazi eInter-Africa ngaambongororwa, ngaambosuspendwa kubva mumugwagwa. Matsaona awo anyanyisa kudarika mabhazi ese atinoziva akambooparita muZimbabwe. InterAfrica is too much, ngaimbosuspendwa.
Makadiva tereri, indinoitwa mbuya Abhi. Ndinobatikanawo nenyaya yaMr Skala. Ndiona kuti zvinoreva chiini. Imhosva rudzi yaakapara kana dzaakapara mhosva dzacho dzekuti mungatadza kuti afugwe nemhepo ari pazhe. Mavakuramba makamuvharira mukati imomo. Imhosva rudzi yaapara. Vanouraya vanhu, vanorobha, vanoita sei, vanoita zvakasiyana siyana, vanobudisiwa vachienda kunoatenda nyaya dzavo, vachibva kudzimba dzavo vachimbofugwa nemhepo. Imhosva rudzi yaapara inokutadza kumiririrwa namaloya, inorambirwa maloya ose kuti amumiririre mhosva yake. Imhosva rudzi yaapara. Tinokumbirawo vedu wee, Mwari dai vapindira pamurume uyu, Mwari dai apindira pamurume uyu. Mungava henyu imi munoziva mhosva yake yaakapara, asi musunungireiwoka kobhewo zvayakaitirwa kuti munhu afugwe nemhepo. Munamboendawo pazhe, ambobuda mucherima imomo.
Tambotaura pamusoro papurezidhendi wedu vamunangagwa. Vamunangagwa vanongotaura chirungu pese pavangoenda. Zvavanga vari kuhiro seka wautaura chirungu. Pavanga vari kunonzi kupi kwekuindependensi ukoku asi penyika uku kumandaroeni kwautaura chirungu. Watoone kumandaro anonzwa chirumbe. Taurai shona purezidhendi, shona yenyu yamakazvakwa muchitaura. Ndosaka vanhu vachireva muri wekuZambia musi mushona, vamutogoni shona. Taurai shona. Zvoita vachamisa, vachamisa vari paHarare vanotaura shona. VaMugabe vari pamitingi kwavo vaitaura shona. Kwemimi chirungu makachizire pika. Tasi makadzidza makura here purezidhendi? Makaenda chikoro makura here? Sadaro purezidhendi, shona pamberi.
VaMunzora, mamanyisa maita dambudziko rimwe chete vaMunzora. Makamanya mukasara nezita rekuti MDC chamusina kuziva. Vanhu vanga vasingadi zita rekungoti MDC, vane munhu wavaida. Ndosaka makasara musina vanhu vaMunzura. Vabva vanhu vamanya vakaenda kuna vaChamisa vakatevera vaChamisa vamudza imwe chechitsva. Vakati tinoenda kumudzidzisi anodzidzisa shoko rinonzwikwa. Zvino vaMunzura kumakoti kumumanya manya muchiinda uku hamumbotonzwikwi because hamuna vanhu vanokusapotai. dai matodzikamisa hana purazere ramakapuwa ne mota iya yamakapuwa ya Land Cruiser iya dai mamato zvirimira zvoima green veggie muchitora mushindana wako market ne Land Cruiser zvaide zvitofamba omonzora because munogona kutosara mune zvikwereti zvevanhu azhinji vamuri kushanda navo nguva dzaenda vamonzora idzi
makati makati mabatanuka wande jonga tarikambe mire ndatindimbopowo shoko pastudio 7 shoko rako rari pakuti vanongoti ngaapinde ngaapinde mukomana avo haangapindi mukomana kana musina kuisa vhoti yenyu muri kujoni muri kupi kupi mokoti ngaapinde ngaapinde hazingarevi chinhu kuti pakuti mavhoti chamisa vari kuvhota vati vashoma shoma the rest uzhinji musina kurejesa kuvhota muchikoti ngaapinde ngaapinde hazina zvazvinobetsera nhati uyei neuwandu hwedu torejesa kuvhota tovhota
mamuka sei mamuka sei studio 7 ndinoba advise kuna vamangudya vanozviti governor wereserve bank inflation haigadzirwe nekutaura nyaya nekugadzira mari takabva kumabhera check tikauya magro check tikauya kumabond coins tikauya kumaratjs nezviya gold coin hazvibetseri kana munyika musina confidence confidence inflation inobva paindustry industry ndoine production yekudzikamisa inflation industry inogadzirwa nerule of law rule of law kana pasina muri kunyeberana muchadzitumidza mazita ese svika apera mugodzibvisa mazero svika apera vamangodya makati mari ikatotsa value muchabva pachigaro maisa 250 million kuafrica export bank iri kupi 250 million yedu dhora raro zvavarue makati muchasiya basa dhora rikari zvavarue asi muchiri pabasa
tinoshamiswa nevanhu vezano apa Bernard Munangagwa wakabatwa nemagonyeti maviri lithium paboard asi hurumende yanenge ati lithium yombomira kutengeswa inofanira kutanga finished product yozotengeswa kunzi kwenyika yapera kugadzira asi nhau yake abatwa kudaro zvakangonyararwa zvikamira nazvinose kuti c akaregedzwa kuti munhu wezano asi vamwe vese vakaita zvimwe zvinhu kana zvokufungidzirwa chaizvo sanasikada vanofira mujeri asi utongo hwenyu neavo vezano vanopurudza zvinhu zvakadai ingavasiye kuti zvinhu zviri kubiwa zvinhu zvinofanira kuchengeta ivo navana vavovo kana vachisekerera zvinhu zvichibiwa kudai senavanhu vavo vezano vachiti ha zvirikurohwa vanhu vasingadi zanupiefu vanhu vasingadi zanupiefu vakarwara hakuna mushonga vanofa vanoda zanupiefu vakarwara hakuna mushonga vanofa saka musiyano wazvo ndeupi vanhu ngavasvinure vadzidze vasabrainwashwa nezvinhu zvavanhu zvisinaaas
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi Stanbic Bank rinokurudzira vemabhizimisi muzimbabwe kuti vashandise chirongwa cheafrican continental free trade area governor wereserve bank of zimbabwe dr john mangula vakaparura imwe mhando yemari inonzi digital gold tokens mapurisa ekumasvingo anoti asunga vanhu vanoita gumi nevanomwe vachivapomera mhosva yekuedza kubudisa munyika zvisiri pamutemo matani zviuru zvitatu zvine mazana manomwe kana kuti 3700 tons echicherwa chelithium tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muri mumaoko macris gande nenhau dzeisindebele